Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 9, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bhanga reAfrican Development Bank rinopa Zimbabwe rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni 10 nezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica.
Munhu wese anofanira kuzvirereka pasi pemutemo zvichisanganisira jena vachiwenga, zvichisanganisira ani nani zvake ari munyika.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyu ava Constantino Chiwenga avari panyanga pari zvino vorambidza mudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa kuti vagare pamba pavo kuBorodale Brook sezvakatarwa nedare repamusoro. Mashurugwi oshayisa mufaro vanhu vakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mutongo wedare mushure mekushandisa mauto kudzivirira mudzimai wavo wavari kunetsana naye muzvare Mary Mubayiwa kupinda mumba yavo yekuBorodale Brook sezvakaturwa nedare. Muzvare Mubayiwa vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya dzavari kupomerwa, asi vaChiwenga vanonzi vari kurambidza mudzimai wavo kuti anga achipinda pamba apa, izvo zviri kunzi kuzvidza mutongo wedare. Baba muzvare Mubayiwa vaKeni Mubayiwa vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti mwana wavo haana kubvumidzwa kudzokera kumba, asi vati tizotaura navo zvizere mangwana. Asi rimwe gweta ravo vataona nyamakura vanoti vari kuronga kukwidza vaChiwenga kumatare kana vakaramba vakatsika madziro. Vamwe vemhuri vanonzi vari kuti pamboitwa nhaurirano nyaya iyi isati yakwidzwa kumatare yatinomboshandisa kuvabata ati haachashande kuhofisi kwavo. Gweta ravaChiwenga vaWilson Manase avo vari kuvamirira panyaya yekurambana nemudzimai wavo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadeva mavhinga.
Chikuru chinokosha ndechekuti mutemo utevedzerwe. Kana dare redzimhosva rataura zvarakaita kuti amai Mary Chiwenga vakabva kwamubayiwa kuti vaende kumba kwavo kuBorodale Brook, ndo zvinofanira kutevedzerwa izvozvo. Inenge iri kurudziro ku vakabata chigaro chemutungamiri wenyika General Gouverneur Chiwenga kuti vangotevera zvinotaurwa nematare edzimhosva, nekuti zvinopachiremerera kumatare enyika kana akaonekwa achiremekedzwa mitongo yavo nevakuru kuti amai Chiwenga vawane mukana wekupinda mumba mavo kusvika dare ragadzirisa nyaya yese, kusanganisira kunetsana kwavanenge vachiita mudzimba. Zvese izvi zvinofanira kugadzwa, asi zvakangodaro tichikurudzira kuremekedzwa kwemitemo yenyika.
Ko, vamwe vari kuti ngavataurirane pachivanhu nekuti dembo harivhiirwi pane vanhu
veukama. Ngavafambe vataurirane, vataure kuti vaChiwenga vana mukanya vana jena garai pasi, kunofanira kunge kuine munyai akaenda kwavamubayiwa pachivanhu, votaurirana semhuri kuti paremekedzwe zvinofanira kuti zviitwe, nekuti dzimwe nyaya dzinogona kupedzwa zvakanaka pachivanhu. Mhuri nemhuri, mhuri yekwamubayiwa vana atezvara nemhuri yekwaChiwenga vana jena vakwasha, kuti vaonesane vasafukure hapwa pachivara pajekerere nyika ichiona.
Asi kuri kuti idzo nhaurirano dzatadza kuitwa, munoona here imi zvinenge zvichiturwa kumataro kuzvichikwanisa kuzadzikiswa?
Dambudziko guru riripo rava kuda kutoti richitanga kuonekwa ipapa nderekuti kana vakuru vasingade kutevera mitongo yematare vachimhura matare, hapana chinobuda nekuti vane masimba acho vakaita zvechisimba zvekurasira mitemo kurutivi. Vanogona kunge vachiti vakunda panguva pfupi ino, asi zvinobisa chimiro kunyika. Dambudziko guru iroro rekuti vakuru ngava tetemiswe vazive kuti aiwa mitemo yakaisirwa munhu wese pamutemo wenyika, mubumbiro remutemo renyika hapana ari pamusoro pemutemo. Munhu wese anofanira kuzvirereka pasi pemutemo, zvichisanganisira Jena vachiwenga, zvichisanganisira ani nani zvake ari munyika.
Avanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vari parunare kuLondon naBlessing Zulu Studio 7. Banga reAfrican Development Bank nhasi rapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni gumi nezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica, iyo ichashandiswa mukusimbaradza mabasa ekubhadhara kubhadharwa kwemitero pamwe nekuwandudza mashandiro eparamende pamwe nemahofisi aAuditor General. Gordon Mangudla anotipa nyaya inotevera.
African Development Bank yasainirana chibvumirano chekubatsira Zimbabwe negurukota rezvemari muHarare muzvinafundo mutuli Ncube. Vancube vati mari iyi ichabatsira kusimbaradza Zimra panyaya dzekutambira mitero pamwe nekurerutsira veruzhinji nemakambani kubhadhara mitero. Vatiwo izvi zvichabatsira kuti hurumende iwane mari yakawanda pamwe nekuti paramende nemahofisi aAuditor General aite mabasa awo nemazvo pakuongorora mashandisirwo emari dzehurumende. Mukuru weAfrican Development Bank muZimbabwe vaDamon Kitabire vati upfumi hweZimbabwe hunogona kusimukira kana Zimbabwe ikasimbaradza nyaya dzekubhadharwa kwemitero. Vati ndosaka vapa Zimbabwe mari yekutenga michina yechizvino zvino nekushandisa pakubhadharisa mitero nekuwandudza mabasa eparamende nehofisi yaAuditor General pakuongorora kuti mari yemitero inoshandiswa sei. Pamari yese iyi Zimra ndiyo ichawana mari yakawanda mamiriyoni masere emadhora. Commissioner General weZimra Amai Faith Mazani vaudza Studio 7 kuti mari yavawana iyi ichavabatsira zvikuru pakuvandudza michina yavo nemabasa avo pakubhadharisa mitero yakasiyana-siyana.
Grant ratawana kubva kuAfrican Development Bank riri kutibatsira kuisa masystem yatinoti tax and revenue management system. Isystem inotibatsira kuprocessa zvinhu zvetax yatinocollect munyika.
Vakasanobata chinzvimbo chemunyori weparamende Amai Helen Dingani vaudza Studio 7 kuti mari yavawana nhasi ichabatsira zvakanyanya pakuwedzera ruzivo rwenhengo dzeparamende pakuongorora mashandisirwo emari yehurumende.
Basa rayo rakawandisa nderokuti tiite capacity building yemamembers of parliament kuti vagone kuongorora zviri kuitwa nemaministries nemagovernment departments akawanda. So kune maministries maportfolio committees akatarwa kuti ndio achapiwa mari iyoyo kuita kuti vaongorore zviri kuitwa negovernment.
Vati makomiti achabatsirika nemari iyi ikomiti inoona nezvezvicherwa, budget nemari, public accounts yemadzimai nemabhizimisi madiki, yezvemhando dzemoto, yemaindustry nemabhizimisi pamwe nezvekurima. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe Vanyasha Muchichwa vaudza Studio 7 kuti kushandisa michina yechizvino zvino kunoita kuti hurumende iwane mari yakawanda kubva kumitero pamwe nekurerutsira makambani neveruzhinji.
Zvichadzividzawo zvakare nekudzikirisa nyaya yezvihoko muhomwe nekuti zvinongo zvakuitwa nesystem iyo iri digitalized. Zvichabatsira hurumende kuti ikokwanisa kukolekta mari yakawanda zvine udzamu. Zvinozoitawo kuti ivo vanhuwo zvivaitire nyore nekuti haupana pauchatongerwa kuti ubhadhare mari isiriyo nekuti zvese zvinongo zviri musystem. Ivo unokwanisa kutogara wazviziva kuti ndofanira kubhadhara mari yakadii.
Vamuchichwa vatiwo zvinopedza matambudziko anosangana nevanhu pamabhodha ekuti munhu anobhadhara mutero wezvinhu asi ozofonerwa pave paya achinzi anofanira kubhadhara imwe mari sezvakaitika pabhazi rakatengerwa Caps United nanyasha Mushekwi. Mushekwi anoti akabhadhara mutero waidiwa asi akazoshamisika bhazi ravi kutorwa neZimra ichiti pane zvainge zvakanganiswa. Zimra ibandiko rehurumende rinobata mitero yakasiyana-siyana pazvinhu zvinotengwa nekutengeswa munyika nezvinotengwa nekutengeswa kunze kwenyika zvakaita sevalue added tax, custom and excise duty, income tax, mitero yemakambani nemimwe. Nyanzvi dzinoti hurumende iri kurasikirwa nemari yakawanda sezvo Zimra ichishandisa nzira dzechinyakare kubhadharisa vanhu nemakambani mitero, uyewo paine uori hunoita kuti vanhu vakawanda vatengese kuita mabasa akasiyana-siyana pamwe nekupinza kana kubudisa zvinhu munyika vasina kubhadhara mitero kana kubhadhara mitero iri pasi. Amai Mazani vati vanotarisira kuwana mari yakawanda kudarika yavari kuwana nekuda kwechirongwa ichi icho chatanga nhasi chichipera muna 2023. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Madzishe emudunhu reManicaland aita musangano maMutare achidzidziswa mashandiro aanofanirwa kutevedza paanenge achitonga mhosva matunhu avo pamwe nekukoshesa kodzero dzevanhu vaanenge achitonga. Lweda Moyo anotipa nyaya iyi.
Madzishe anosvika makumi matanhatu nemapfumbamwe apinda muzvidzidzo izvi achitungamirirwa nemukuru wemadzimambo munyika Ishe Fortune Charumbira, Ishe Betera, Kalisto Chiera vekubwera. Vati vadzidza mafambisirwo anoitwa nyaya zviri pamutemo uye kuti masimba vanoshandisa mukutonga anobva kupi.
Shandiro anofanira kunge aripo ndeyekuti sabhuku anotaura naheadman, headman ozotaura nachief, asi chief ari kuzosvetuka headman onotaura nasabhuku. Zvinova zviri kukanganisa kufamba kwebasa zvirizvo zvazvitaurwa kunzi hazvitenderwi kuti zvinge zvichiitika.
Ishe Tondirai Mandeya vekuHonde Valley kuMandeya 2 vatiwo vamwe vavo vanga vasingazivi kuti mhosva dzavanotonga ndedzipi uye dzavanofanirwa kuendesa mberi ndedzipi.
Zvinji zvataita nhasi zvikwandira hazvisi zvinyowani, but kune mamwe madzishe zvingangoita zvinyowani. Yanga iri general law, customer law, kuti madzishe mutemo yemunoshandisa muri kuMatare mune muchitora masimba yenyu emutemo munoshandisa kuMatare munotora kupi? So tine mutemo yatinoshandisa pachiwano, handitika isiri mutemo inobatwa pamutemo wenyika. Then iri kozoti mutemo yecustomer law yatinoshandisa kuMatare kuti kuchiwano andivazvona. Saka ndo dzimwe dzenyaya dzatatinyanya kufunda.
Ishe Charumbira vati musangano uyu wanga uri wekuti madzishe azive mitemo iripo pamwe nekukoshesa kodzero dzevasungwa uye kuchengetedza magwaro enyaya dzaanenge achitonga.
Mukuru wokudzidzisa matinoti masadunu kana kuti maheadman nhasi taachitenderera nyika yose, tapedza maprovinsi mamwe ose tasara nemaviri, Manicaland nemasvingo. Nyaya iri yokuti masadunu anotonga court inonzi prime community court, sozokwira kumusoro. Tiri kuparana njere nemasadunu kutiwo mutemo unovatendera kutonga ndoupi.
Vacharumbira vati madzishe anofanirwa kuremekedza zvapupu pakutongwa kwemhosva.
Tovaziva vanonetsa ingoti mbudzi mbiri, munhu wose wega wega ngapwe mukana kuzvekokuti iye ari aramba kuuya, asi mudane apuwe mukana wake. Mukana unoreva kuti mupei nguva anogadzirira, mubudze zvatadza akupuwa nguva yekunogadzirira, uyezve kana ane mawitness ake amadane, musati yayo unotipedzera nguva.
Mambo Charumbira vati Matare emadzishe anochengetedzwa nebumbiro remutemo yenyika.
Asi ndoda kuyambira vanhu kuti vamwe vanofunga kuti Matare emaheadman kana kuti madzimambo kana madzishe anongovavo kungoderewo nomumushabona. Matare awa ari pamutemo weZimbabwe, bumbiro remutemo constitution section 162 inotaura kuti kuchava matare tangira pana sadunu primary court zvichikwira high court, constitutional court, supreme court, zvirimo zvose. Saka matare akangofanana mamakort, chinosiyana masimba kuti iri koti imwe kuti bvisa ngombe mbiri chete usadarika pangombe mbiri, imwe inosvika kungombe gumi, imwe inosvika kungombe makumi mashanu, ndo zvinosiyana. Asi kuti matare makoti eZimbabwe ose ukatadza ano marumira anoita akangofanana.
Musangano wakadai uri kutarisirwa kuitwawo nemadzishe ekumasvingo mwedzi unosati wapera. Sangano reLegal Resources Foundation richishandira sechipanga mazano. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yashika nguya kwete timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwanakomana wamambokadzi wemuBritain Prince Harry nemudzimai wake Meghan Markle vakazivisa nezuro kuti vava kuda kuti vangovewo vanhu zvavo kuitira kuti vazviitire zvinhu zvavo zvisinei nechiremera chinopiwa vana vamambokadzi vemuBritain. Zviuru nezviuru zvevanhu vari kuratidzira muFrance zvaungana zvichishorokodza mitemo inobata vari pamudyandigere. Izvi zvaita kuti motokari dzitadze kufamba mumigwagwa izvo zvasiya nzvimbo yeEiffel Tower yavharwa. Pope Francis vari kukurudzira Iran neAmerica kuti nyika idzi dzitaurirane kwete kuita zvehondo. Vatu wenyika mbiri idzi dzinofanirwa kuzvibata. Nyaya yezvikwata zviri kurwisa pamwe nekuponda vanhu zvichishandisa mabhemba izvo zvave kuzivikanwa nerekuti mashurugwi yanetsa munyika yose zvichitevera kupararira kuri kuita zvikwata izvi mumatunhu ose emunyika. Mukutanga, zvikwata zvevanhu vemabhemba izvi zvainyanyowanikwa munzvimbo dzine zvicherwa zvakaita semangoda negoridhe, asi pari zvino vanhu ava vanonzi vave kungowanikwa chero mumapurazi, mumaguta kana mumamisha umo vari kurwisa vanhu vavanenge vanetsana navo kana kushandisa mabhemba avo mukubira vanhu. Mashoko ari kubuda mumadandemutande anoti chikwata chemashurugwe chakarwisa imwe mhuri kuchegutu nezuro manheru. Vanhu vaviri vakafa, vamwe vatatu vakakuwadzwa zvakaipisisa. Mashurugwi anonziwo akanorwisa kamba yemapurisa kugokwe achiedza kununura mumwe wavo akanga asungwa, asi mapurisa anonzi akazokwanisa kusunga vanhu vanosvika makumi mana. Kumazowe kunonziwo kwakasungwa mashurugwi gumi nemana, mabhemba gumi nerimwe akawanikwa. Mazuva mashoma adarika mashurugwi aya akaponda mumwe mupurisa kuBattlefields kukadoma, vatanhatu vavo vakasungwa nemapurisa. Izvi zvimwe zvezviitiko zvinonzi zviri kukonzerwa nevanhu vemabhemba ava. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti mapurisa haasi kutora matanho sezvo vanhu ava vari kushandiswa nevamwe vakuru muchipurisa nemuchiuto kana kuti vanenge vari verimwe bato rezvematongerwo enyika rine masimba. Asi vamwewo vanoti izvi hazvinei nezvematongerwo enyika nekuti hapana bato rezvematongerwo enyika ratirambobuda pachena richiti rine nhengo dzapondwa nezvikwata izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vamaguhu maonero avo pamusoro pevanonzi mashurugwi ava.
Chandingade kutanga kutaura ndechekuti ticheneswe nzvimbo yeshurugwi, kuti vanhu vari kunzi mashurugwi ava havasiri vanhu vari kubva kushurugwi ba. Vanhu vari kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana, asi nechikonzero chekuti pamashure apo pakamboita ainzi magombiro kwamarange vaizviti vanobva kushurugwi. Vanhu ivavo vanga vasingatani kana kuuraya munhu. Saka kubva ipapo vanhu vese vanenge vachida kuchichidzira vamwe vanhu nenyaya yemaminerals vanozviti tiri mashurugwi. Dambudziko guru riripo ndere ikonomi. Ndo patiri kuona vanhu ivavo vari kuwanda, mhirizhonga iri kuwanda. Bati mubvunzo mukuru ndewekuti nekupondwa kuri kuitwa vanhu kusanganisa nemalaw enforcement agents, hurumende iripi? Sei vanhu ava vaakuita sekuti vatova mutemo pachezvavo? Ende sekuziva kwedu munyika yeZimbabwe, vanhu vanorova kana kuponda vanhu vasingasungwi inhengo dzebato rinotonga reZANU-PF. Commander in chief vamunangagwa vakanyarara kuti zvinoita kuti vanhu vafunge kuti varimo mazviri.
Tinzwe kuna vachirumhanzu, munoti vachirumhanzu
vamaguhu vavatanga nyaya iyi kuiparura zvakanaka. One, chokuti vanhu ava vanozviti mashurugwi havabvi kushurugwi, rinongori zita zvaro vazotaura vachiti zvinoratidza sekuti vanhu ava inhengo repolitical party. Handizi kuti political party yavari kureva nezvayo ndeipi. Nobva vazoenderera mberizve vakati ivo mukuru wenyika vamunangagwa vasati vataura nazvo. Handizi kuti vanotaura kuti kudini. Ndinotondera kana vateereri vachitondera kuti kwakamboitwa meeting yaivava masmall scale miners kugwero. Nyaya idzidzi dzikabuda pachena. Vamunangagwa president venyika ino vakati izvozvo it is going to stop and zveshuwa. Ndosaka muchiona vanhu vakatanga kusungwa zvemhando yapamusoro. Nanhasi uyo uno iye zvino vari kusungwa. Now, saka vakasungwa kwaMutoko, vakasungwa muno muHarare munana Chitungwika, vakasungwa kunana Kwekwe, vakasungwa kuMazou. Tingati ndeve nhengo here yepolitical party. Kana vachiziva vamaguru ngavabudise pachina chigusa kuti kune political party inosapota kuti vanhu vagurwe. Pano tiri numwe munhu unotova sponsor. Izvezvi zvatiri kutaura kudai vakomana iva vari kusungwa vari kuzvitaura izvezvi kuti isusu tiri genga yanhingi, isusu tiri genga yanhingi.
Vamaguru,
zvavataura zvimwe zvacho ndinotenderana nazvo, zvimwe zvacho handitenderene nazvo. Tinorangarira kuti kuKwekwe kaDoma, that area makore apfuurayo paiti pakaputika gold, vanhu vezanupiwe foid vosvika vovhoti ndipedu pakakomberedza vodzinga kunyange vanhu vanga vadiscover gold iroro. Saka hatidi kurova imbwa takaviga mupini nekuti dambudziko racho hariperi.
Vachiri mumhanzi mati imi izvi hazvinene zvematongerwo enyika, sei muri kudaro?
ZANU-PF iye zvino ndoine majority muparamende, ndoo vakahwinha kutonga nyika ino. Saka tikati ZANU-PF nouwandu hwayo yakukonewa kukontrola vanhu vayakapa mageni. For argument sake zvedu tichingofungidzira, tingava here namagenzi muZimbabwe muno angapfuura 20,000 sepako apa iwewe soko muno mamurehwa munenu district ringava namaclaims 20,000 kana less than that and then ZANU-PF yotadza kukontrola izvozvo. Ngatirimindei kuti padistrict poga poga pana mapurisa, pane support unit in that district, kunotori nekembi yamasoja vagokona kukontrola vanhu 200 or 300 maclaims. Ndo pandoda kubvisa nyaya yezvepolitics.
Vamagu,
mutemo unotarisa kuti munhu uyu ndewe party ipi. Saka ndo dambudziko riripo panyaya yekontrol yekuti ZANU-PF iri kutadza kukontrola vanhu vavo. Kana vakamboshandiswa vanhu ivavo panguva yapfuura, vanokwanisa kuchizochizvisunungura vozviitira zvinhu zvavo, asi vashandisa zita revakuru vakambovatuma kumashure uko.
Vachiri mumhanzi tichipeta chirongwa, munotii nezvekutaurwa navamaguru zvekuti munyika hamuna rule of law?
Ndo zvandambotaura pakutanga ndikati vanhu vachipuwa matens kana mablocks vamaguru vangapupurira kuti hakuna rule of law. Tochiita fast track munyaya yavari kutaura kuti hanzi kwai ye vanhu vanotumwa. Vanotumwa neZANU-PF here as an organization kuti ingai pakati izvozvo zvavanenge vatora zvichiuya kuZANU-PF ndizvo here? Ndo patiripokana kuti aiwa hano manyepo, ngatitaure zvazviri.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare neStudio 7. Congress yesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yapetwa mugweru nhasi. Sangano iri richibuda nezvisungo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kusadzokera kubasa kwevarairidzi panovhurwa zvikoro svondo rinouya. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wasarudza vatungamiri vatsvavana kuti vave vamwe vevatungamiri vatanhatu vanoumba National Executive Council yesangano iri. VaObert Masaraure vanoramba vari mutungamiri wesangano iri, ukuwo vaRobson Chere vari munyori mukuru mushure mekunge vaviri ava vasarudzwa pasina anovakwikwidza. aitwa mutevedzeri wavamasaraure nemuzvare Gaudensia Mandopera ukuwo mutevedzeri wavachere ndevamunyaradzi Masiwa. Asarudzwa kuve mutauriri weAtuz ndevaNation Mudzitirwa ukuwo muzvare Brenda Musavengane vakaitwa mubati wehomwe. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, vaPeter Mtasa, vavange vari munyarikani pamusangano uyu, vakurokotedza Atuz nekukwanisa kuita kongresi yavo, zvisinei nekuoma kwakaita zvinhu munyika. Vatiwo zvakakosha kuti vashandi vose munyika vabatane kuti vakwanise kubuda mumatambudziko avari.
Hazvichagone kuti tirwe tiri muzvipoka, poka. Hazvigone kuti vana chiremba varwe vari vega. Hazvigone kuti varairidzi varwe vari vega. Hazvisikukwanisika kuti vana mukoti kana vanoshanda kumabhanga kana vanotsvaira varwe vari vega. Hazvisikukwanisika futi kuti vashandi varwe vega, vashandi vanoshandira makambani anozivikana vasingabatani nevashandi vanozvishandira. Saka tiri kuti ngapave nekubatana kwevashandi vari mumakambani nevashandi vanozvishandira. Ngapave nekubatana kwevashandi vari kushanda mabasa mumadhorobha nevashandi vari kushanda mabasa kumareserva vachitifida.
Vamasaraure vabvuma kuti kubatana kwakakosha, vakati sangano ravo richaramba richiedza kushanda nemamwe masangano kuti kubatana uku kuvepo.
Kuti tirwise zvine mutsindo tofanira kubatana sevarombo vese working class yose. Saka tiri kueducation sector muchiona takambogadzira ya State Federation of Zimbabwe Educators Union ranga riri gungano rekuti tibatane tese vanomirira varairidzi vese tirwe tiri pamwe chete. Asi kubatana vanhu havabatane vari muboardroom, vanhu vanobatana vari mumatrenches. Tinokurudzira vese vatoda kuti tibatane, tinoragara tichivainvita kumaactions. Ivo vakati invitawo tinoenda. Kana kuri kunoplana kuti toitei kuti mushandi upenyu hwake hwanaka, tinogona kuplana nevamwe pamwe chete. Kwete zvekungo dedzana kumagungano ekumwaputugadzika haisi nguva yekuunganira zvisina maturo, inguva yekutounganira kuronga kuti togwisa sei kuti mushandi asarambe ari munhapo.
Vachere vaudza Studio 7 kuti chimwe chezvisungo zvabuda ndechekuti varairidza vazi kuzodzokera kuzvikoro pazvinovhurwa, asi vati izvi hazvirevi kuti mwamabasa.
Basa redu tinorida, vana havana mhosva yavakapara, vari kutadza kuti bhadhara ihurumende yedu. Saka isu zvekare chisungo ichocho chawandudzwa nokunzi tichange tichidzidzisa vana tichatsvaga nzvimbo dzekudzidzisira vana dzisiri nzvimbo dzakavakwa nemaemployer wedu dzatinoti chikoro. Saka tichange tichitsvaga nzvimbo dzakaita semacommunity hall, maopen space patinenge tichiita malessons edu nevana vedu, asi hatisi kuzodzokera kunodzidzisa tiri muzvikoro zvehurumende iri kutinyima mari. Aizvi tinozviitira kuti vaone kuti chido chekuita basa redu tinacho, asi kuti tinoda mari dze.
Vamwe varairidzi vange vari pamusangano uyu vaudza Studio 7 kuti vanotsigira zvizere zvisungo zvabuda izvi. Muzvare
mayo ma weekends kana uchida kuuya kumba you have to fork out something like 120 bond. Kuuya kumba 120 bond kudzokera which is 240. So zvinoita kuti zvireme kuti uende kumba uchinoona mwana. Mwana unenge wasiya dzimwe nguva namaid, dzimwe nguva maid aenda, you know, penyu wekurarama nemaid dzimwe nguva idzihustle. Saka zvinhu zvacho zviri kurema zvisingaiti. Saka as teachers dzimwe nguva tinozoona kuti tokwanisa kuita samazuva ano ndakacherechedza kuti maraidzi vakawanda tiri kutoita machange mani especially panovhurwa zvikoro apa, especially isisi tinodzidzisa kumaruo.
Sangano reAtuz rakavambwa mugore ra2014 uye kongresi inotevera ichaitwa mushure memakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Vateereri musakangano wachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevabereki panguva yenyika yakatarisana nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bhanga reAfrican Development Bank rinopa Zimbabwe rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni 10 nezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga avari panyanga pari zvino vanorambidza mudzimai vavo muzvare Mary Mubayiwa kuti vagare pamba pavo kuBorodelo Brook. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe. Kustudio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C.
Linga lichona njani izulukandaba mthokazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapha lingalikhona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 9 zibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Sawuhulumende njengobe sisho ukuthi kakungakhweli i-school fees kuyinto eqondile, kodwa sekumele yena athenge izinto lezi ezinye ezidingakalayo ukuthi abantwana bafunde ngazo, ngoba ichoko yokubhala konke okudingakalayo kukhwelile, sekwaqanza sekwathinta kusafani lanyakeni.
Uhulumende uthi izikolo ze-primary le-secondary kazisoze zivunyelwe ukukhweza imbadalo yemfundo ekuvulweni kwazo ngeviki ezayo.
Kuma interviews bekumnandi kakhulu, sangane labo bakhuluma lathi kahle. Into kade bezifuna basitelile, njalo okade kushota kumele sikuhambise, basitele ukuthi sikulungisise ngaphila ngaphi. Kodwa khona hayi, ama-interviews ahambe kuhle, kade ngekho nzima.
Abadinga ukufundela ukuba ngabongi lamhlanje bebese United Bulawayo Hospitals okulabanye abangenelisanga ukufinyelela esigabeni sama-interview ngoba bengelancwadi ezeneleyo. Ibhanga eliphathisa amazwe ezwekazi labensundu ele Africa Development Bank EAFDB linikeze eleZimbabwe uncedo lwezigidi ezilichumi lengxenye zamadola eMelika i-$10.5 million. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi izikolo ze-primary le-secondary kazisoze zivunyelwe ukukhweza imbadalo yemfundo ekuvulweni kwazo ngeviki ezayo. Embikweni owethulwe namhlanje uhulumende uthe abaphathi bezikolo abazatholakala besephula isinqumo lesi bazajeziswa kabuhlungu. Wengeze wathi izikolo ezizimeleyo ezizatholakala zihlawulisa abafundi imali yakwamanye amazwe zizavalwa. Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi kuhle ukuthi uhulumende avimbe ukukhwezwa kwembadalo yesikolo, kodwa uthi kumele alungisise okunengi okungahambi kahle ezikolo okufana lokwakha izindlu zokufundela kanye lokwengeza iholo lababalisi.
Kuyinto enhle ukuthi i-school fees singakhweli, kungakhweli imbadalo yezikolo. Njengabazali siyakuthokozela ukuthi kube njalo, kodwa kasithandi kuphela ukuthi abantwana bahambe baye esikolo, sifuna bayethola imfundo efaneleyo. Ukuthi kutholakale imfundo efaneleyo ukuthi lezi zinto ezincedisa abantwana ukuthi bafunde kumele zibe khona. Xa uhulumende njengobe sitsho ukuthi kakungakhweli i-school fees kuyinto eqondileyo, kodwa sekumele yena athenge izinto lezi ezinye ezidingakalayo ukuthi abantwana bafunde ngazo, ngoba ichoko yokubhala konke okudingakalayo kukhwelile, sekwaqanza sekwathinta kusafani lanyakeni. Ngakho-ke kumele bakukhumbule khona lokhuyana ukuthi bona bazithengele ezo zinto ukuze abantwana baye esikolo bayefunda, bangaye esikolo besiyadlala ngokuba zingekho izinto zokuthi bafunde.
Zona ubona zivulwa yini izikolo njengoba ababalisi labo bekhanya bejamile besithi bafuna ukwengezelelwa iholo labo?
Kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe ngendlela okungakhona ngokuba amatitshala kawabhadalwa ngendlela efaneleyo. Ukhumbule ukuthi amatitshala ngabazali, so nje ukuthi ngutitshala laphana umele ukuthi athengele umntanakhe ofunda kwenye indawo izinto ezifaneleyo. Kumele abantwana athengele abantwana ukudla, kumele abhadale lokhu lalokuyana, kumele abhadale irenti. Ngakho-ke kumele hayi nje bengamatitshala kuphela, wonke umuntu osebenzela uhulumende nosebenzela i-private company bamele babhadalwe imali ehambisana lendleko zalamhlanje. Yingakho sisithi thina kumele uhulumende akubone ukuthi konke kume ngendlela efanele. Akwanelanga ukuthi uthi wena ungakhwela ischool fees. Kumele ukwazi ukuthi izinto leziyana ezesikole ezidingwa isikolo ebeziyaba yimbangela yokuthi kukhwele ischool fees, wena uyazithenga njengohulumende ubhadala amatitshala abantwana babe lokudla kokuthi basuke bendlile isikolo baphenduke bazokudla njalo.
Intengo yendingeko zesikolo yona imi njani nxa sikhangela izinto ezifana lama uniform lengwalo zokubhalela?
Siyaba phezulu ngendlela ethu sokunye kumangalisayo.
Hello, okay. Ngumnumzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lo mzali umnumzana Prince Khumalo, yena othi ukungakhwezwa kwembadalo yemfundo ayisiso sisombululo esingaxazulula okuhluphayo kwezomfundo.
Anguboni kulinyathelo elihle, ayiso solution ukuthi izikole zingakhwezwa. Ngesizathu sokuthi khathesi ungakhangela zonke izinto zikhwelile, ischool fees leso kuthiwa singakhwezwa ngebhondi, imali ebhadala esikolo nxa kuthiwa ingakhwezwa bekubhadala imali engakwanisi inkwa. So nxa kuthiwa izikolo zingakhwezwa, ikwindlela zokuvala kuphela ukuthi i-economy ingakhanyi ukuthi ifile. Uhulumende kanye nelisi ukuthi alungise izikolo zona lezi zakhe zingakhwezwa. Mina ngalitshela napha eBulawayo lapha izikolo abantwana abaningi bafundela phansi, abafundela emakilasini. Nga uhulumende olothando lwabantu langabantwana babe kuthiwa uyalungisa kube namakilasini blocks, kube namatitsha abelezindlu zokuhlala, kube namabhuku. Manje nxa ephoka ukuthi izikolo zingakhwezwa engalungisanga lutho, mina ngikwazi bayicabangani sho.
Kodwa bakhona Khumalo abathi leli linyathelo elihle ngoba imali bebevele bengelayo.
Ya, siyakuzwa sibili ukuthi kwelinye isayidi ungakukhangela ukuthi linyathelo elihle sibili, but nxa ukukhangela kuhle uza kubona ukuthi ayisikuphi izikolo bezikhweze okokuthi bakhweze ukuthi bayafuna ukuthi ziqine. Bebezama ukuthi kube namabhuku ezikolo ngoba khathesi abantwana bafunda bengelamabhuku. So bebezama ukuthi ngayena leyo mali encane wenelise ukuthi bathenge amabhuku. So ngathi ukuthi azingakhweza kumele batsho phela izikolo zingakhweza, izikolo zingakhweza imali sizabanika amabhuku. Izikolo zingakhweza imali zafaka phela ama-classroom blocks. Thina njengabazali sithi ngasi abantu bayaholisa imali esebenzayo, imali ethengayo ukwenzela ukuthi benelise ukuthi babhadalele abantwana ezikolo. Njengabazali sithi ngama-teacher aholiswa ukwenzela ukuthi basebenze ezikolo bekhululekile. Ungakhwezile kuzena yiso solution.
Lo ngumnumzana Prince Khumalo, umzali ohlala koBulawayo, ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Abadinga ukufundela ukuba ngabongi bebebuzisiswa kuma interview ngabogatsha lwezempilakahle esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals lamhlanje, kodwa ababa bebengelancwadi ezeneleyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abangaphumelelanga bacelwe ukuba babhalele ugatsha lwezempilakahle besazisa izizathu ezibavimbe ukufinyelela isigaba lesi sokubuzisiswa. Osakhulayo njalo ongumqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Mike Ndiweni, uthi basemizameni yonke abangayenelisa ukunceda ababhekane lenkinga.
Abantwana ababehluleke ukuthi baphathe kuma-interviews ekuvike pheleleyo mhla ka-3 namhla ka-4 January ncedisile ukuthi njalo bathole ithuba lokuhamba kuma-interviews. Sikhulumisane le-Ministry of Health and Child Care, sabatshengisa ukuthi bayenze iphutha ngokuthi babiza ama-interviews kusele amahola angaphosi angamashumi amabili ukuthi kumele baye-interview e-UPH kumbe RR. Yikho-ke iministry ize yabona ukuthi yenze iphutha, sisithi khona nasifake amanye ama-interviews ukuthi ayenziwe mhlaka-9 lamhlaka-10. Abanye babehleli bayethola izithupha zabo ngoba bekungafunakala amaizithupha. Sikhuluma nje abanye basendleleni bayeza bavela kubobhinga bazama interviews kusasa, abanye bahambe namhla. Siyakhuthaza abangavizwanga kuma-interviews ukuthi bangalilahli themba, bekhangele amanye amathuba angavuleka kwezinye indawo. Sincedisane sibone singasebenza njani siya phambili ukuze bathole.
Omunye wabafundi uNkosiphile Dliwayo ofinyelele isigaba sokubuzisiswa uthi konke kuhambe kahle.
Kuma interviews bekumnandi kakhulu, sangane labo bakhuluma lathi kahle, into kade bezifuna basitelile njalo okade kushota kumele sikuhambise basitele ukuthi sikulungisise ngaphi langaphi, kodwa khona hayi ima interviews ahambe kuhle kade ngekho nzima.
Umnumzana Prince Ncube uthi konke kuhambe kahle laloba kungayisikho akade kukhangelele, ubethi kuzaba nzima kakhulu.
Semvela ku-interview, yena i-interview ibi kahle, bekuyi-just general stuff. I didn't expect something more difficult than it. Ama-results bathe bazawasenda ngendlela esathola ngayo ilokhu is an invitation ethi sibuye ku-interview.
Omunye wabangaphumelelanga ukungena kulesi sigaba uNkosazana Percy Maseko othi bamukelwe kuhle, kodwa inkinga ibe kuye ngoba ubengelancwadi yempumela yezifundo zika-O-Level.
Mina inkinga ebekhona yokuba ema-certificate bengilawo, kodwa e-mathematics ngibhale last year ngoJuni, ngakho i-certificate sami besingakaphumi. Basebengazisa ukuba i-result slip ayifunakali. Lakho ku-advert yabo yenensing babekubhalile sibili khona ukuthi no result slip, kodwa mina ngihambe ngile themba lokuba bazavuma ngoba i-certificate asikaphumi.
Abadinga ukufundela ukuba ngabongi balotshelwe incwadi zokuthi babuye esigabeni sokuthi babuzisiswe ukuze babone ukuba bangangena kuhlelo lwezifundo zalumnyaka ka-2020 lamhlanje lakusasa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibhanga eliphathisa amazwe yawezwekazi labensundu ele-Africa Development Bank Group AFDB linikeze eleZimbabwe amadola emelika ayizigidi ezilithumi lengxenye i-$10.5 million. Limali izancedisa uhlangothi olubuthanisa imali kahulumende olwezimra ukuze luhlele kakuhle imithelo uqinisa indima okumele idlalwe lidale lephalamende lokuncedisa ihofisi ebona ngokusetshenziswa kwemali eka-Auditor General. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibhanga le-AFDB liphele eZimbabwe uncedo lwemali yokuthuthukisa uhlangothi lokubuthanisa imali kahulumende olwezimra ukuze luthenge imitshini yakulezi nsuku eye-digitization. Umholo waleli bhanga umnumzana Damoni Kitabire uthe lokhu kuzanceda ukuthi ilizwe libuthanise kuhle imithelo kanye lokulwisana lodubo lokutshontshwa kwemali kahulumende.
We are therefore delighted to deepen our partnership through this new project which is worth $10.4 million.
Siyathaba ukuba siyakhulisa ubudlelwano bethu ngalesi sihlakalo lapho esipha khona imali engange $10 million. Loba nje imali le ingikhoneni, silethemba ukuba izanceda ekutholeni umthetho ukuqinisa iparlamente logatsha luka-Auditor General.
Obemele izimra emkhosini wokunikezwa kwalolu ncedo uNkosikazi Faith Mazani uncome kakhulu ibhanga le-AFDB.
I-grant lay e-African Development Bank iyasinceda ukuthi siyenze umsebenzi wethu okukolektha umthelo i-tax enjenge-income tax le-VAT. So sibona kuluncedo.
Umazane uqhubeke esithi ugatsha lwezimra luqakatheke kakhulu ekutholiseni uhulumende imali yemithelo ukuze ilizwe lingaphili ngezikhwelede kodwa ngemali evela kuZulu.
Yithe esikholekthe umthelo wegovernment ukwenzela ukuthi amaprogramu wonke awegovernment ayenzwe. Government izama ukuthi sizincede thina ngokwethu singamelele amanye amazwe lezikwelede ukuthi siyenze amaprogramu egovernment.
Obemele nobhala wedayela ePhalamende uNkosikazi Helen Dingani wazise ukuba limali izabasiza ukuhlolisisa umsebenzi owenziwa nguhulumende.
Ye, thina njengephalamente emalini le sithole imali yi-$2,099,000. Imali le siphiwa ukwenzela ukuthi incedise ama-portfolio committees, njalo enye into esifuna ukuyenza ukuthi sifuna siqalise i-training academy ephalamente. Ama-committees ancediswa ukuthi akwanise ukuhlolisisa okwenziwa nguhulumende besenza imisebenzi yabo esithi oversight yama committees so yikho abazancedisa khona imali le
udingani uqhubeke esithi imali abayitholileyo izancedisa ukufundisa izisebenzi labameli bepharlamente ukwenza umsebenzi wabo kabanzi
then phezu kwalokho njengoba nithezizaba le training academy esifuna ukuyiqalisa sifuna ukwenzela ukuthi si-analyse ukufundisa ama-members of parliament lezi sebenzi zeparliament ukuthi zazi umsebenzi wayo weparliament ukuthi uhamba njani le academy sifuna ukuthi nxa isikhula saqala safundisa abethu ama-MPs abe-parliament of Zimbabwe le staff kodwa sisuka lapho siyabe sibona ngani sizakhula sibe senelisa ukufundisa abanye abantu abavela especially ku SADC region kumbe kuleli kumbe kwamanye amazwe eAfrica ama committees ancediswayo ikakhulu angu 7 I committee ye budget finance and economic development I committee ye public accounts I committee ye mines and mineral development I committee ye women's affairs gender and small to medium enterprises I committee ye energy and power development I committee ye industry and commerce le committee ye lands agriculture water climate and rural resettlement
ibhanga le Africa Development Bank selesikhathi linceda le Zimbabwe kuhlangothi ezijeneyo zokuthuthukisa umnotho welizwe edale eParliamente kulama committee athile azancedakala aguqela ebona ngezemigodi ebona ngokuhlelwa kwesikhwama selizwe ebudget ePublic Accounts ebona ngabesifazana lamabhizinisi amancane eyozokulima ezamandla kagethi lamanye ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Dlovu.
Kuhlelo live talk namhlanje kuhlelo lwabesifazane ngasihluzeni bomama sixoxa ngezinqumo zabantu lonyaka lamalungiselelo okuvulwa kwezikolo ngevikezayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Hele balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele Melika wethese umsekeli kamongameli wakwele Sudan we South Sudan uThabang Deng Gai izijeziso zenotho emethesa umlando wokwephula ilungelo loluntu kanye lokuphazamisa inkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kulelo lizwe. Amalunga edalela eParliamente kwele Melika agoqela abamabandla womabili ama Democrats lema Republicans baphume emhlanganweni oqwese White House wokuzama ukuchasisa imbangela yokubulala umkhokheli webutho wakwele Iran uGeneral Qasem Soleimani. Amapolisa akwele DRC axwayise izifundi zekolleji ele Kinshasa University ezikade zitshengisela zisola ukukhuphulwa kwembadalo yezifundo ukuthi zisuke ngokuphangisa ngoba nxa zingenzanga njalo zizabotshwa. UZulu uthi ubunzima abhekane labo buya busanda njalo uthi okudanisayo ukuthi akulalutho olwenziwa nguhulumende olunganceda impilo ibe ngcono. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iphezulu kanti njalo ukoma komkhathi lako kwenza indlala ihlasele ngamandla. Iningi lithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa balungisise konke okuhluphayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Umozo mnotho khona elizweni hey uyadanisa bakithi sibuhlungu ikanti sikhangele lokuthi izulu lalo lalela phezulu kalini yikho kuzawe sena isituation besizathembele kuthini silime mhlawumbe singavuna sidobhadobhe kube nokudla kodwa ke hayi umumo okhona kawumhlanga kakubambeki lezitolo amayunifomu abantwana kakubambeki lamafizi lawa asekhwelile ingathi thina hayi umumo okhona kathesi kawumuhle bakitheni izweni lethu la
babankomo bayatsho abantu abaningi ukuthi selehlulekile ukubusa kuhle njengebandla lezanu PF ngakho bathi sokumele liphume embusweni lichiyele abanye uthini ngalokho
okokuthiya yisifiso zabantu ngoba vele iconstitution iyatsho phela ukuthi ukukhokhela ilizwe ungena njani ukuthi ukukhokhele ilizwe angithi singena ngemva kobana sesenze ama-elections lavotelwa ngabantu then senzokuma for 5 years futhi kunjalo nje ekubuseni ilizwe abantu abakutsho ukuthi kunzima umongameli lebandla le-ZANU PF bakubeka kwaba sebe ekuguquleni ulutho siyakulunge ulutho akulula ngalezo ndlela ngikhangelela kukhona ingathi izidingeko ezifakwe libandla le-ZANU PF esikhandela ukuthi zizabangcono zithuthukise impilo yabantu ubunzima bonke abantu abudala le-ZANU PF alikubona ibandla le-ZANU PF wonke lokhu liyakwazi ngoba lakhuluma lakubeka sovala ukuthi ikunye i-dispensation impilo kade siyiphila izolo ibe ibuhlungu ngezizathu ezithize ngoba kade ukhokhela abanye abakhokheli lobu bukhokheli sobukhona bukhona abakulungiseyo okuzakwenza ukuthi ilizwe lethu libe lula ngibona ngani ngaleyo ndlela ebunzimeni abantu sonke siyakubona siqondane lakho kodwa ikhona imizamo ezayenza ukuthi kube lula sesimuva nge-new dispensation kumbe sobuzeka wabuya ujesu na ngoba nankuke phela i-new dispensation yangikhona leyo isineminyaka emithathu keyangena kodwa-ke sibona izinto ziwesena sasithi thina ekhaya nxa bekuhlezi abazali kungela malukazana kuyabe kulohlupho nxa kubuya umalukazana omutsha sabe sikhalela ukubona iguma selicazimula sikhalela ukubona imiyaba yenkuni kusenziwa iwonda kusenziwa lokhu kuphekwa izilibocho kodwa wabona kubuya umalukazana abantu begula behuda besiya ezibhedlela kutho ukuthi umalukazana lowo kamhlanga obuyileyo yikho sithi thina i-new dispensation leyi iyawesena isituation sasisithi thina ake umgabe lanxa laye wayelochuke sehluleka-ke kwakungcono abantu indlala zange balamsasa kodwa-ke kutshengisela phela mbijana kulezi nsabanyana ezikhanyayo ukuthi hhayi kuzatshintsha kodwa sibona kuwesena kusiba wesi-ke kakhulu bekho kusidanisayo kakhulu ithemba kaziselalo laye futhi naloku esithi ngumongameli welizwe lanxa ekhulume i-adressa kafake intshukuntshu kayenza ukuthi abantu babe nethemba kasinika ithemba ukuthi hhayi izinto zizaba ngcono zizatshintsha nxa eqeda nje kukhuluma sithe sethuke sibone ukuthi hhayi lapha-ke sekuwesi-ke ubukhokheli kasilapho kabasinika idlabuzane lokuthi bazatshintsha yikho-ke kambe sesimangala ukuthi kambe bazatshintsha ngandlela bani ngoba kakukhanyi kakucaci abakwenzayo
baba unkomo uyatsho ubaba undlovu ukuthi umgabe wayengcono kakhulu kulo mnankakwa
ikubona kwakhe uNdlovu kodwa iqiniso elikhona uma sinanzelela thina kwi-new dispensation kufike kwakhulunywa kuhle ebantwini ukuthi Zimbabwe is open for business okuyiubana ekade kulobunzima laphana abantu besithi amakhiwa kafunakali lapha nalaphana ubaba u-idf uvumele ukuthi uma kulabantu elingasebenza labo ukuthi lithuthukise ilizwe leni kungaba kuma-industries kube kumayining kube la ku-farming labo bantu they are welcome sibe sesibuya phela ukuthi okwenza ukuthi laba abantu bangabuyi kakhulu iyona le phela into yokuthi ekhaya uma lifuna ukulungisa ulutho abanye abantu behlaba umkhosi lalabana abantu abafuna ukuzo-investa bagcina besithini yikho lapho esengibuya khona kubaba uNdlovu ukuthi ngesikhathi sokuthi Ndlovu sibambaneni sithuthukise thina ilizwe lethu sikhangelele ukuthi lalaba bantu abangabe befuna ukufaka izimali zabo babone ukuthi ilizwe linjani liyaphambili kunjenje ubaba u-EP uvulile ukuthi asebenzeni phela sisonkeni but ngesikhathi state election vele sihlala sithethisana sisilwa sisethusela labantu baze bacina sitegumeni laphana akuhlaliseki ngibona ungani abanye bethu umngani wami lapha ubaba uNdlovu ngabe uyavuma ukuthi akulungiswe sindawonye o-election kumbe umbuzo sesikhuluma ngawo after 5 years
Alo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezano PF njalo wake wamela isigaba seinsiza South edalele parliament ubexoxa endawonye lelunga le MDC umnumzana Edwin Dlovu bendawonye lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Abalimi sibohlangothi lukahulumende lwezokulima abe Agricultural Rural Extension Services kumbe Agritech ngamafichane bakhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezizavuthwa masinya ezinjengenyawuthi lamabele indumba ama-sunflower lokunye uAnastasia Ndlovu uyalandisa.
Lonyaka izulu likhanya lingasoze line ngokweneleyo osekubangele ukuba lezilimo ezazilinywe ngezulu eselinile okwamanje sezichiswe lilanga. Kungakho abalimisi abe-agritex sebekhuthaza ukulinywa kwamabele amancane avuthwa phakathi kwenyanga ezine. Umqondisi we-agritex emathebheleland north umnumzana Dumisani Nyoni ukhuthaza abalimi ukuba balime i-sunflower lokudla kwenkomo.
Ngayizulu lithe lana sikhuthaza abalimi ukuthi phezu kwezilimo ezinjengamabele labonyawuthi babuye labo ndumba omaqutha babuye balime isilimo ezingaba njengabo mbambayila i-sunflower ukwenzela ukuthi kuncedise ukutholakala kokudla ngekhaya. Sibe sesibuya sikhangele njalo ukuthi amasimu amaningi azalaluka ngabe bayahlanyela lokudla kwezifuyo okuhlanganisa okunje utshani obwe-gabbana grass olaplap ama-legumes osanempu. Konke lokhu kungalinywa bedwebela nje kuphela bengazange baphendule umhlabathi wonke badwebela ukwenzela ukuthi kuhlangane labo nalobutshani obuvele buvame ukumila emafusini ukwenzela ukuthi kona sibe lokudla kwezifuyo sisiya phambili. Inkampani zona ezithengisa inhlanyelo kathi esizilayo inhlanyelo yokudla kwezifuyo njalo le Matopo Research Station kahulumende ilayo inhlanyelo yotshani lokunye okungalinywa kukhangelelwe ukuthi kuncedise izifuyo.
Umlimisi weMathebheleland North umnumzana Davidson Masendeke uthi abalimi sebesalelwe isikhathi esincane ukuba balime ngezulu elikhona manje.
Ya kwakathi sesisile lesikhathi esilutshwane sibile ukuthi ngokwaba lezulu elingafuthisa izilimo kodwa-ke sikhuthaza kakhulu abalimi ukuthi abakhangele izilimo eziphangisayo ukuvuthwa ezinjengenyawuthi emfitshani amabele lana aphangisayo hhatshi lawana amade esijwayele ukuwahlanyela emakhaya lawana kodwa-ke amatsha lawa ngathi imihlobo le ephangisayo ethatha inyanga ezimbili usiya kwinyanga ezintathu yosiwakhangeleleyo amafitshani amabele le nyawuthi emfitshani leyana ayikho nezindele ziyana otsholotshobiyedede hatshi asoze zibe lesikhathi sokuvuthwa leziyana okunye okungani izilimo ezingani ziyaphangisa zindumba. Indumba zithatha inyanga ezimbili kutsho ukuthi abalimi bangayenza ukuthi bangahlanyela kakhulu indima yendumba le sugar beans. I-sugar beans inyanga ezintathu pho sevele sesiselele inyanga ezimbili ezintathu so sikhuthaza abalimi ukuthi khathesi bakhangele izilimo zona lezo ziyaphangisa ukuvuthwa ayikhona indumba ezinabayo leziyana but ezigqotshamayo lao oqeda udubo labana ya yizo esizikhangele ukuthi abalimi bangazilima kwakakhathesi.
Uqhubekele phambili uMasendeke ekhuthaza abalimi ukuba banakekele amabele abo.
Abalomumbu nxa kuyikuthi ungakafi nxa izulu lingabuya kutsho ukuthi sokufanele ukuthi bananzelele ukuthi baya top dresser bananzelele ukuthi bafake i-fertilizer yaphezulu leyana bananzelele ukuthi balwa lesihlava lesiyana ukuthiwa i-follow armyworm lesihlava esesijwayeleyo lesiyana i-stock borer bona ngani izinto ezingasiza abalimi okwakathesi.
EleZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwezulu osekubangele ukuba abalimi baphelelwe lithemba kuthi izifuyo ziyacuba ngokuswela amadlelo lamanzi.
Siyabonga. Iphetha ke indaba zethu zalamhla igama nguChris Gande lilala.